Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechishanu kukadzi 23, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC titi ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Semunhu wandatombotaura naye makuseni achinditi ndichada kuzombobuda, saka manherana ndatozonzwa kuti masvingo waburuka kombi waufamba kuya mutaunu paflyover. Pane kombi yarambidzwa kuburutsa vanhu rine mapurisa, saka paita noise. Mupurisa akaridza pfuti yabva yaenda kuna vamasvingo wabva atopfurwa akafira ipapo.
Munhu mumwe chete anonzi apfurwa akafa, vamwe vakakuvara zvakaipisisa mumhirizhonga yakaitika muHarare neZuro Manheru.
Isu tatsunga dedu masoja ngaasapiwa, asi tanga achiripo ndechekuti mapisa anga atofungawo kuti muna machi zvavo zvinoita wemasoja avo vapiwa muno muna February. Saka zvinhu zvinotinetsawo kuvarayiridzi kuti pese patinongotambirisa tinenge tinongokundawo vereso dzisihuse zvisi pakuzotambirapo.
Masangano anomirira varayiridzi ogunun'una nekunonoka kupiwa mari dzemabhonasi. Gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaObert Mpofu voramba kutaura kukomiti yeparamende nezvenyaya yemangoda apo vainge vari gurukota rezvezvicherwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete anonzi akaurayiwa, vamwe vaviri vakakuvadzwa zvakaipisisa neZuro Manheru mukati meguta reHarare apo mapurisa airwisana nevanhu vainyunyuta nenyaya yekurambidzwa kwemakombi kupinda pakati peguta. Motokari mbiri dzinonzi dzakapiswa uye mahwindo epaHarare Central Police Station akapwanywa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anga akapakatira zvombo anonzi akapfuura vanhu vatatu mushure mekunetsana kwaakaita nevemakombi avo vanonzi vaitakurira vanhu panzvimbo dzisingabvumidzwe. Mumwe wavakaona izvo zvichiitika vapolite Murinda vanoti nyaya yakatangira paflyover yokubuda mudhorobha mumugwagwa unoenda kuchitungwiza. VaMurinda vanoti kurwisana pakati peveruzhinji kwakatanga mushure mekunge mapurisa aridza pfuti mudenga zvisina kufadza veruzhinji vakanga vasinei nezvemakombi aitakura vanhu aya.
Vaona mota ichiburitsa vanhu pasiri saa hanzi ndopo watanga kushurawo vanhu vese manje vange vachiburuka mukombi, vamwe ndopo watanga kuramba kauti aiwa hatinoii ndopo vazorohwa vanhu nepfuti vao vati vanatorohwa futi paroboti kako ndiyapedzisira vatoendonomutora mai manje anga atofukidzwa nomakaribhoti apa ingatore murume ngachifamba nemukadzi wake.
Mumwe vanotengesa mumigwagwa vaBrian Kombiro vakati mapurisa akazokanda utsi hunokachidza mushure mekunge veruzhinji vatanga kurova mapurisa nekupwanya kamba yeHarare Central pamwe nekupisa motokari dzemapurisa. Zvichakadai zvinonzi mutungamiriri wesangano rinomirira vafambi vanoshandisa motokari dzinotakura veruzhinji rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati pamwe nemutori wenhau wekambani ye263 chat vamunashe Chokodza vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa aya pachiitiko ichi. VaGoliati vanoti vakanga vatizira pamapurisa apo vakazorohwa zvitevera mirizhonga yakaitika iyi.
Kupfurwa kwaitwa vanhu vapfurwa pa flyover ipapa ZRP handikunyepa ZRP traffic branch ranga chikontrora motika zvakanaka apa pane congestion. Vamwe vazongobva mumwe motikari mapurisa anga nefuti ndova vapfuura vanhu vanga varipo bva vakutiza. Saka isu tazenge taakutiza matomba akungonaya vanhu vatsamwa nezvaitika izvo zvizvi. Taakutiza chitashakuti tenda kuti tavharirirwa vanhu vachiuya vachiti vangoona mupurisa akamira vachitema hatisi kuda kuvaona vangoti hatisi kuda kuvaona vachitevera mapurisa nekuziva vatsamwa nekuurayiwa kwaitwa vanhu vanga vasina zvombo enda wanombobvira vairwisa vanhu ivavo. Saka zvadaro tatizira mukamba. Chizvaudza kuti uko vanhu vakutotema mota dzenyu vakutounengerina. Vanhu varingotema chero chavaona, mapurisa ari kurohwa. Isusu nemwe journalist wechati 623 kana nazo tsaya kemfane tatizira imomo iye arohwawo futi nevanhu vavasingazivi. Tapinda takagara more than 3 hours imomo tirimo patazonzi chakunze kunenge kwakufambika takubuda amene anenge officer commanding wacho ari pajutu pati kwanzi kumbwa kli mukwanisa kuchienda tikati no tikazobuda muzotikandira matega seri tikanza amukandirwa kwakubuda kobva chawo mwanga achibva nekuna kunekuna Robson Manyika Riot taona takuchedzwa nziro wa FTV tikati mugotorwa sei tikubva muchimunenge umu mukamba mu ingwanza nzi tiende makutirova sei yakuchedzara nzi varo anzi vava vamhanyi isi apa tatisaone nehutsi takadhakwa nehutsi bhuzi hutsi wapinda futi mukati tibva tarohwa ndadonha pasi ndadonhera pasi anzizodi imwe foni yangu yaenda kupi ndamuka ndiva namhanya satondirorwa yatozvimba
zvichakadai umwe anozivana neumwe wavanonzi vakapfurwa pachiitiko ichi varangarirai stole vanoti vakarwadziwa zvikuru kunzwa kuti munhu uyu ashayika nenzira iyi.
Kushaya kwamasvingo kwatirwadza semunhu wandatombotaura naye makuseni achinditi ndichada kuzombobuda saka manherani atozonzwa kuti wamasvingo kwaburuka kombi vakufamba kuya mutaunu paflyover pane kombi yarambidzwa kuburutsa vanhu rine mapurisa saka paita noise. Mupurisa akaridza pfuti yabva yaenda kuna vamasvingo vabva vatopfurwa akafira ipapo. Saka zvandirwadza semunhu wandatomboona makuseni anga ari munhu asina munhu anotaura naye zviya zvisitomborewe nainai amenoti munozvionawo sei zvinozofambawo sei kana vanhu vakuru vatinoti ndovakuru kwatiri vanozotirayirawo vachinzi havasipo vachienda nenzira dzakadai.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wemapurisa senior assistant commissioner Cherry Ticharamba kutinzwe divi remapurisa panyaya iyi uye kuti vatipe mazita evanhu vanonzi vakafa muchiitiko ichi. Asi gurukota anoona nezvematunhu vaJulai Moyo vakazozivisa nezuro kuti vainge vamisa nyaya yekuti makombi asapinde muguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mukuzeya nyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaavoid masiraha.
Ndinoona sekuti gavhumendi iripo iringoita zvaingeitwa negavhumendi yava Mugabe zvekuti inongeisa mitemo asi isina kugadzirira zvinhu zvakakwana kuitira kuti mitemo yacho ifambe. Tikatarisa mutemo wavanga vaisa uyu wekuti makombi haafaniri kupinda muchauni, anofanira kugumira kunze kweguta, unofanira kungori mutemo unoiswa. Asi pane dzimwe nzira dzinozovapo dzekutakura vanhu kubva kunana Kokom, kubva kushowground, kubva kukokakola kupinda muchauni. Saka tikatarisa mhirizhonga yaitika iyi kugumbuka kwevanhu kana materera mangwanani taona vanhu vachiratidza kuti vanga vakagumbuka nekuda kwedanho ranga ratorwa negavhument. Kureva kuti kunyange vemakombi vacho vanga vakagumbukawo nekuti zvinovakanganisa basa ravo. Saka hurumende inofanira kuita maplans ayo ichikonza kuta vanhu ichiona futi kuti zvairi kuita zvini to the benefit yevanhu here, kwete kungoshandisa vanhu kuti vafambe madistance akareba but pasina dzimwe nzira dzinovabetsera.
Asi ko ivo vanhu vacho havanawo here dzimwe nzira dzekuratidza kutsutsumwa kwavo pane kuita mhirizhonga yatanzwa kuti yanga yaakuzoitika?
Vanhu vanogona kunge vane dzimwe nzira dzavanadzo dzekutaura nadzo, asi kana vanhu vakaramba vachitaura asi vasingatererwi dzimwe nguva vanotorawo nzira dzavo dzavanofunga. Plus chimwe chatinofanira kuziva ndechekuti kunyange panguva yaRobert Mugabe vanhu vaitaura vane nzira dzavaitaura nadzo dzisina mhirizhonga, asi mapurisa agara anongova neunhu wokungovhiringidza vanhu kusvika vanhu vagumbuka vopedzisira vamumhirizhonga. Zvozoita sekuti vanhu ndo vanoita mhirizhonga asi ari mapurisa asinganzwisisi zvido zvevanhu iye asingagoni kutaura nevanhu kuti anzwi zvichemo zvavo vasati vashandisa mboma nembwa nematiega.
Asi apa tingati hurumende here kana kuti ikanzuru? Nekuti tinenge taona gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachiti aiwa zvaitwa nekanzuru zvasingafaniri kuitwa, asi dzimwe nguva tombonzwawo kuti zvinenge zvisingabve kukanzura asi zvichibva kuiya inonzi Joint Operation Command kana kuti JOC. Munoona senyaya?
Ini maonero andozviita ndewekuti hurumende yakungozama kuvanda nechigunwe yoita sekuti pamwe haisiri iyo, asi chiripo chaicho chaicho ndechekuti kanzuru yacho mungada kunyatsa kuzvitarisisa inozongonzi ikanzuru kana zvinhu zvakaipa kana zvakanaka hurumende inotora kuti tisita zviita. Saka isusu chetinoziva ndechekuti hurumende ndio ine masimba ose, kunyangwe ikada maplans akaitwa nekanzuru kana hurumende ine simba zvayazoita izvozvo kuti vanoti tazoreviesa decision, tazosiya decision yacho, kuratidza kuti ivo sehurumende vane simba. Saka chii chachimbovatadzisa kuti vapindire muzvinhu izvi? Ini maonero andinoita ndeyekuti hurumende yagara inoda kungovanda nekuti kanzuro yeopposition, saka iyo yoda kuvanda neipapo kuti igonzi iyo iri kugona asi opposition iri kukonewa. Asi tinoziva chaimu chekuti hurumende iri kukonewa kuimplimenta maplans chekutanga, chechituu taakupedza 100 days zai zavakataura ende hapana chatiri kuona chinonyatsokubatika, vanhu vachirungoshipika mari. Saka zvese izvozvo zvinongoratidza kuti hurumende iripo ndo iri kukonewa, hatingazvisi kukanzuro asi hurumende yose nokukura kwayo ndiyo isingagoni basa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaAvoid Masiraha vachitaura vari parunare muHarare. Apo paramende yatanga kuongorora zvakare kutsakatika kwemari yemangoda ekwamarange, vaimbova gurukota rinoona nezvezvicherwa vaObert Mpofu nezuro vakapika kuti havafi vakapa humbowo kukomiti iyi, uye vachiti vanga vasingawirirani nasachigaro wayo. Kuti tinzwe zvizhinji toenda kuna Godwin Mangudya.
Kunyange hazvo vamira pamberi pekomiti iyi, Vampofu vati havasi kuzofawa paumbo wekukomiti iyi kana vamuliswa varivo sachigaro wayo. Pakutanga Vampofu vanga vati hapana mutemo unovasungira kuti vataure pamusoro pezvebazi ravaishandira. Vatiwo vamuliswa vakambovashanyira kumba kwavo pamusoro penyaya iyi, uye varugaro vanyomba nekutaura zvakawanda pamusoro pavo mapepanhau, nekudaro havasi kufa vakapa umbo kukomiti yavamuliswa.
Please, with respect to the honorable members, I will never, never be presided over by Mr. Mliswa for what has happened.
Asi vamuliswa vayambira Vampofu kuti paramende ine simba rekukoka makurukota kana munhu wese kunze kwemutungamiriri wenyika chete. Vatiwo havasati vamboona munhu anonyepa savamupofu, uye vavayambira kuti vasataura semunhu ari kutaura kumusangano webato ravo reZANU-PF.
This is not the ZANU-PF Politburo where minutes are coming from you. This, take this sitting seriously. The whole world is watching you. You have come here and I've told you why you are here.
Pakandirano makobhu nematete pakati pavamupofu navamuliswa, izvo zvaita kuti dzimwe nengo dzekomiti dzakaita savatafana naZhou veZANU-PF dzipe pfungwa yekuti dai komiti yanzwa pfungwa yemutauri weNational Assembly vaJacob Mdenda panyaya iyi.
I think ngatimboona tinai sekomiti tota resolution tonoona speak.
Asi dzimwe nengo dzekomiti iyi dzakaita savamasango matambanadzo veZANU-PF dzatsigira danho ravamupofu rekuramba kutaura dzichiti komiti iyi iri kuda kunyadzisa vamupofu.
Saka kana takuzitarira isusu ka, we are not here as kungogara, tiri kuzviona zvamuri kuita, especially tiri kuzviona zvamuri kuita. Asi right, and at the same time the minister vagarapo neminista vangu vegovernment yangu vedu kuZANU-PF vacho, let me just say.
Asi vamwe vakaita savaProsper Mutsiami navafani munengami veMDCT vati vamupofu vanofanira kupa humbo kukomiti vasingadi vachida, uye kana vane chichemo vanofanira kumhanyara kumutauri weparamende. Vamuliswa vatsidzawo kuti vamupofu vachataura vasingadi vachida nekuti nyaya yavari kuda kunzwa nezvayo yakakosha chose, uye hainei nezvematongerwo enyika. Vamupofu vazoburiswa mumusangano uyu apo nengo dzekomiti iyi dzange dzave kuenda kulunch, uye vange vakatarisirwa kudzoka nenguva dzatu masikati, asi havana kudzoka sekutaura kwavange vaita. Aka ndeke chitatu paramende ichiongorora nyaya iyi, uye ongororo mbiri dzakaitwa dzakaratidza kuti zvinhu zvange zvisingafambiswe zvakanaka kwamarange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvezviwanikwa vaWinston Chitando vanoti Zimbabwe yatanga kutengesa mangoda ayo mushure mekumbomira kwegore rose. Svondo rapera, Zimbabwe yakati yainge yatengesa mangoda emari inosvika zviuru mazana masere nemakumi maviri nemapfumbamwe emadhora kana kuti $829,000. Zimbabwe ichatengesazve mamwe mangoda muna kurume nakubvumbi. kambani yehurumende yeZimbabwe Consolidated Diamond Company ndiyo iri kuchera mangoda aya kwamarange. Masangano anomirira vadzidzisi anoti Re Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ nerinomirira vadzidzisi vekumaruwa Re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ anoti atambire zvakataurwa nehurumende zvekuti vadzidzisi vachabhadharwa mabonus avo mushure mekubhadharwa kwevanoita zvekudzivirirwa kwenyika. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nemutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe.
Muna mati kunotanga kupuwa masoja bonus papei pavanongobhadhara nhoro yavo yemuna mati vawana bonus. Muna April kotevera mapurisa, muna May maticha, muna June kozoita direct civil service. Asi kuti nyaya inonesa yatiri kuona ndeyekuti pese panouya mabonus apa zvinoratidza sekuti vane pfuti ndo vanonyanyisa kuremekedzwa. Isu taatisingatedi masoja anga asapiwa, asi tanga achiripo ndiyoti maticha anga atofungawo kuti muna machi zvavo zvinoita wemasoja avo vapiwa muno muna February. Saka zvinhu zvinotinetsawo kuvarayiridzi kuti pese patinongotambirisa tinenge tinongokundawo verest of the civil service pakuzotambirapo. Saka mihoro yacho inononoka. Saka taifungawo kuti dai hurumende yanga ichiita rotate, and mamesaji atawana particularly pagroups epts fomatima yenyika ndeokuti imei kunenge kwaita kure. Dai hurumende yatutsira ikasedeza padhuze ikaita mati zvaizopawo kuti zvinhu zvive muchechetere, nokuti vakawanda havasati vabhadharawo maschool fees. Vakawanda wanda kuti vana vavo vaendewo kuzvikoro zvakanaka, saka vava vakatotarisira mari yebonus kuti ndoingazovabatsira. Saka panotinetseo kuti varayiridzi zvikuru vatinomirira isu vanotida kuti varingobatawo nekona selacto, kana kuti vanongokonsidhewawo as any other business. Havakoshesi, asi variwo vakakosha munyika, nokuti ndo vanodzitemena budiriro nepfundiso yenyika nokuvhura njere vana kuti masoja azoita masoja akanaka kungabva nemuvavako avarayiridzi, mapurisa zvekare naiwo maminista. Asi zvinongoita sekuti education inongobatawo seanother business isingakoshesi munyika.
Saka mune matanho amuchatora here kusvitsa nyunyuto yenyu iyi kuhurumende vazvo?
Hongu pari zvino tatoti maold provinces vaitewo masuggestions avanoita. Kana vaita masuggestions vatinoita isu senational leadership tinosamarizawo masuggestion yavo toendesazve kumusangano mukuru weapex council tonzwa kuti zvinoti kudini. Asiwo kana apex council ichinge yatadza, isu sePTUZ tinowanza kungoendesawo izvi kuna president wenyika kuti vaonewo kuti maticha vanenge vamaregerera vangomaonawo mabatawo nekona silacto. Saka zvinhu zvatinoendisa izvozvo takatimirireko zvino kuti varayiridzi vatiudze kuti vanofunga kuti tidini. Saka isisu tinongori homwe dzinoti zvinenge zvataurwa navarayiridzi ndo zvatinopfuudzira mberi, tongawo kuti vanotungamirira nyika vangati kudini. Asi zvaizofamba zvakanaka dai varayiridzi vakurumidzawo kuwana mari kudainga vabetsera, nokuti yatova mugariro musoro weshuro kuchanyanga kuti varayiridzi ndo vanozongoonekwa pekupedzisira. Saka hamene kuti tingawo tibatewo futi here kuti vatiite kuti vatitangewo kuti pawo mabhonasa.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Show vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abatawo mutauriri weATUZ vaChus Kasongo.
Boka redu revadzidzi harisi kufara. Gore rakapera pakambobuda mapepa aibvawo zvekare kuhurumende achitaura zvekuti mari yebhonasi yaifanira kuti ibhadharwe munandira. Asi tichizoona zvavepo izvi taakuona kuti taakuenda kure kure nemazuva atanga takatarisira. Vamwe vanogona kunge vakatoshandisa mari iyoyi, upenyu hwacho hwakutoita huchitooma zvakare.
Sei imwi musingabvumirane nezuva ramapiwa kana kuti nomwedzi wamapiwa nehurumende?
Isu tichitarisa ndofunga hurumende inogara ichitaura kuti vadzidzisi ndo vakati wandei tarisa pavashandi vehurumende vari kubhadharwa. Asi chinonyanya kutinetsa ndechekuti tinogara takaitwa vanhu vanozoonekwa pava paya, poita mamwe maboka emuhurumende anenge achionekwa nekukasika. Mukatarisa mari yebonus haisi mari yakaita sekuti ndakahora musi wa20 mwedzi wapfuura, saka ndikazopiwa papaya 20 adarika ndinenge ndanonokerwa. Mari yebhonasi mari yatiri kutarisira tese kuti kana ichinge yauya mumwe nomumwana anga achidai anga yakurumbidza. Asi gore negore tiri kuona kune vanongonzi ava ndo vanotanga, ava ndo vanopedzisira. Ndozvinhu zvaakutikatyamadza kuti tiri kuenda kupi, chii chanyanya kuita kuti tisiyane.
Makambozvitaura here kuhurumende?
Nyaya iyi takamboisimudza gore rakapera, asi mhinduro yatakawana yaitova mhinduro yaiva yaitosimudza imwe mibvunzo zvekare, nekuti mhinduro yatakawana yainziyo vadzidzisi zvamakawanda munofanira kunge muchizowana mari pekupedzisira. Asi zvakangofanana nekuti nyangwe tikatanga isu toburitsa mari yakati wandei yacho shoma yozonge ichibhadharwa mamapoka anenge aine vashandi vashoma. Ndiona nyaya yakangofanana, asi ndiriona sekuti hurumende inotarisa zvakati siyanei. Zvinoita sekuti pane vakati koshei kudarika vamwe. Nhengo dzedu dziri kunyunyuta, vadzidzisi vari kunyunyuta.
Saka muchasvitsa mashoko okugunun'una aya here kuhurumende?
Mangwana chaiye dai vanga vamboongorora nyaya yacho. Nekuti munoona mwedzi wasvika waMei, mukatarisa tinenge tichingonzwa kunzi kuvhota kuchaitwa muna Mei kana muna Juni kana muna Julai. Saka zvinenge zvaakuisa kuhora kwematicha, kwevadzidzisi, bhonasi pakugunun'una kana pakusagutikana kuti inozouya here kana kuti haizouye, nekuti munoziva zvinoitika nguva yemakambeni.
Ko, kana hurumende ikati haikwanise kuchinja mwedzi wavakupai, moita sei?
Tinge yataura kuti haikwanise kuchinja. Munoona zvinoita ndezvekuti isusu tiri boka rine vanhu vakati wandei. Saka mangwana tinenge tichifamba ndima nendima, danho nedanho. Mangwana tinenge tichizivisa hurumende kusafara kwedu. Kana vachinge varatidza kuti vaomesa gudza, isu tinongozongodzokawo zvekare kuvanhu kuti ndo mamiriro akaita chimiro toti wagwara kuti tinozofamba tisei kubva ipapo.
Avo vanga vari mutauriri weAmalgamated Rural Teachers Union vaChoose Kasongo vari parunare muHarare. Natanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vazojekesa danho ravo rekuda kuti vamwe varayiridzi vanogona kushandisa puti vaende nadzo muzvikoro kuedza kudzivirira kupfurwa kwevana vechikoro pamwe nevarayiridzi. Mashoko avaTrump anotevera kuurayiwa kwevana 14 uye varayiridzi vatatu kuParkland High School kuFlorida. Izvi zvapa kuti vana vechikoro vakawanda varatidzire kuti mitemo yekutengeswa kwepfuti muAmerica inofanira kuvandudzwa kuti zvisave nyore kutenga pfuti. Imwe ndege yemhando rwedrone yakauraya vanopfurikidza mwero vechikwata cheAlshabab kuchamembe kweSomalia pedyo neguta reJamaime pedyo nedunhu reLower Juba neZuro. Imwe nhengo yehurumende yeSomalia yati varume vashanu vechikwata cheAlshabab vainge vakakwira pamabhasikoro anotakura vanhu kana kuti rickshaw vakaurayiwa nendege yedrone iye. Vamwe vanhu vanorarama nekutengesa makadhi ekufonesa erudzi rwebadi ekambani Econet vanoti havachawane mari yakawanda sezvavaiita kare, sezvo vanhu vakawanda vave kutenga nguva yekutaura panhare mbozha dzavo nemabhanduru ekupinda pamadande mutande pamafoni avo. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanotengesa ava vanoti pavakatanga kutengesa makadhi enguva yekutaura pamafoni vaiwana mari yakawanda iyo yaivararamisa nemhuri dzavo. Asi nekuda kwekuti vanhu vave kutenga nguva yekutaura pamafoni avo, vanoti vanhu vava vashoma vachiri kutenga makadhi, izvo zvave kuita kuti varasikirwe nebhizinisi rekutengesa makadhi. Mumwe anotengesa makadhi vaPrince Tembo vanoti zvinhu zvave kuvaomera sezvo makadhi eConnect asatengwe zvichienzaniswa nenguva yakare. Vatembo vanoti nguva yekutaura panhare mbozha yave kutengwa kwakawanda kunosanganisira pamafoni, muzvitoro kana mumabhangi, izvo zvadzikisa bhizinisi ravo.
Since makadhi business has gone down, zvokuti hatisikwanisa kutengesa.
Vatembo vanoti nguva yakatanga kushandiswa nhare mbozha makadhi aitengwa zvekuraramisa mhuri.
Kudhara zvairaramisa stereki. You could stand up, everybody could walk achiuya past you achitenga airtime.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe anotengesa makadhi, amai Jacqueline Chirikiti, vanoti kutengwa kwenguva yekutaura panhare mbozha kwadzikisira bhizinisi ravo kumashure.
4, 6, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
kuti kwa wanu tenga makadi ababvume kutenga ne makadi ekubhangi.
Kwa hoda wabvume ne kukesha wabvume ne kadi.
Zvafana ne kuEconet kwacha wabvume.
Anda cash.
Hode sane ne kadi.
Kane ekukesha. Anda ne cash. Saina dzvanda nakadzvana tura ekukesh. Ndatonyura ndini. Hosi kwa kunotenga ne ekukesh. 25%, 20%. Apa chanda wana.
Vanotengesa makadhi ekufona vanoti chimwe chikonzero chiri kuita kuti vasatengese makadhi aya inyaya yekuti kudhura izvo zvinoita kuti profit yavo ive shoma. Makadhi mashanu edhora rimwe chete anotengwa nemadhora mana nemakumi manomwe izvo zvinosiya mutengesi aine masenzi makumi matatu chete profit. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musere nawo zvakare. Munhu mumwe chete anopfurwa akafa, vamwe vachikuvara zvakaipisisa mumhirizhonga yakaitika muguta reHarare neZuro Manheru pakati pevanhu nemapurisa. Masangano anomirira varayiridzi ogunun'una nekunonoka kupiwa mari dzebonus dzegore rapera. Gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaObert Mpofu voramba kutaura kukomiti yeparamende nezvenyaya yemangoda apo vainge vari gurukota rezvezvicherwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange minesu zvakare na7pm. Asi tichivimba kuti nhasi muchaswera henyu zvakanaka. Iko zvino ndokusiyai muina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.